hationi trip yawe yokuenda kuGuinea ku West Africa ichibatsira ikisati kuti inongoti dhimidha ichitotora futi zvekubva kumacopers of the state ichikisiya tiri wezanzva tiri pari zvino. Tinofunga kuti president vanofanira kuti vagare pasi nenyanzvi vaone kuti vasati vafamba pane chinobuda here chaviri kwavanoda kufamba, nokuti kuGuinea zvinongoratidza kuti hapana chinobuda, nokuti Guinea inyika iritotamburawo zvayo unless kana vachida kusheya kutamburawo neGuinea kuda vangaenda kuGuinea.
Asika vamunangagwa vakatokokwa nemutungamiri weGuinea kuti vange vachishanya kunyika ikoko, uye kana uchitsvaka ushamwari haungangotsvaka kuita ushamwari nevanhu vakapfuma chete. Ukama hunoitwa kana dai nemurombo.
Isu hatirambi, asi kuti patiri isu seZimbabwe ndo pakashata. Patiri seZimbabwe panoda kuti tironge kuti tingabuda sei mumatambudziko atinawo. Hatingazooni purezidenti vachimhanya kuenda kuvarombo, dai vatanga kusolva maproblems edu atinawo vachiendawo kunyika dzinenge dzakabudirira, vozoenda havo kuna naGuinea kana vava kudawo kunotandara havo napurezidenti unenge avashanyirawo. Hationi kuti dambudziko ratinaro ringada kuita mavato nokukanganwa chazuro nehope tichienda kuGuinea pari zvino.
Asika Dr. Joe, dzimwe nyika dzamunotarisira imi kuti dzingadai dzichibatsira Zimbabwe hadzina zvikuru zvadziri kuitawo kuyamura nyika.
Handifungi kuti nyika hapana zvadziri ngabatsira nazvo, asi kuti isu tisingadi kuti tidzingenje. Even muSouthern Africa tisati tamboenda kure kuingenja, vana South Africa, vana Botswana, vana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique ndo padhuze patiri. Vanhu vedu ndo kwavanobuda vachienda ikokoko. Tingawana chiri nani chatingawanawo kubva kunana South Africa kunana Botswana. Botswana iri kuita madevelopment kumaruwa areas, development inoonekera zvokuti Zimbabwe dai yaidawo kudzidza kune Botswana. Even maminerals chaiyotewo madiamonds taimanaje madiamonds akatibatsira ikonomi yedu ikaenderera mberi zviri nani.